Vachitaura vakamirira National People's Convention, munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata vati, izvi ndezvimwe zvezvinhu zviri mugwaro ravakanyorera mutungamiri wenyika, zvavanoda kuti zvigadziriswe nehurumende itsva iyi. Vati nyaya dzeuori muhurumende nemakambani, nyaya dzevashandi nemitemo yemabhizimisi, zvinofanira kugadziriswa zvese muhurumende itsva.
Iwo upfumi hwenyika kuda uchada kuti hugadzirwe, kunyange takatarisa nyaya yekurima, ichada kuti titarisise nyaya kuti kugoverana kwevhu kunotarisiswa zvakanaka here, kuitira kuti tizive kuti anevhu rakati ndiani, asina vhu rakati ndiani.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vati zvakakosha kuti hurumende ikwezve mabhizimisi vekunze kuti vauye kuzosimudzira maindustry, asi zvakakoshawo kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe. VaMutasa vati vashandi vakatarisa nematambudziko makukutu uye hurumende yava munangagwa inofanira kugadzirisa matambudziko awa.
Saka tiri kuda kuti pave nekusimbiswa kwemapato anomirira vashandi nemutemo wavashandi, kuti vagone kubvisa mari kune mabhizimusi vachiisawo mari kuvarombo zviri equitably, zvinobatsira munhu wese. Mari yechibva kumabhizimusi yechiiswa kuhomu yenyika kuti vanhu vawane kudzidza pachena, vanhu vawane kuwana zvipatara mumutengo wakanaka.
Mukuru weWomen's Coalition Muzvare Salidura vaudza Studio 7 kuti apo vamunangagwa vari kuumba hurumende yavo vanofanira kupa mikana yakainzana kuvakadzi nevarume mudare ravo remakurukota. Vati pane zvimwe zvinzvimbo mudare iri zvinopiwa varume chete, uye vamunangagwa vanofanira kusandura zvinhu.
Saka tataa kukumbirawo kuti izvozvo zvimbopuwawo madzimai, kunyanya zvakaita sezveutano, zvemari, zvedzidzo, zveukama hwedu nenyika dzakatipoteredza, foreign affairs, nezvedefense, nezvemining, kuti wamukanwa kuti ngazvimbopuwawo madzimai vambomanya nazvo zvigaro zvakaita sezvizvi.
Pamashoko anotaurwa nevamwe kuti hurumende yavamunangagwa inenge yakafanana neyavamugabe sezvo achibva kubato rimwe, Reverend Mutata vati yavamunangagwa iyi hurumende itsva uye inofanira kupiwa mukana. Vatiwo kutaura kwavo nehurumende hazvirevi kuti havachadyidzana nemapato anopikisa munyika.
Tichiri kungotaura nemapato anopikisa, asi nyaya iripo ndeyekuti ari kuvaka musha anozikamwa kuti ndiani. Saka kana varipo ari kuvaka musha, zvinganaka kuti achivaka musha wake tigare tataurana naye kuti zvinhu zvatinofungawo kuti zvakakosha sevanhu mudunhu ndezvipi.
VaMunangagwa vakagadzwa kuve mutungamiri wenyika nechishanu chapfuura, uye vari mubishi rekuvaka hurumende yavo, uye vakatovimbisa mashoko avo pavakagadzwa kuti donzvo ravo guru nderekugadzirisa upfumi pamwe nekurwisa uori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.